right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechitatu gumi guru 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubhuruwayo anopisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovu, achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mutevedzeri womutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nevari kuda kuzoitwa mutevedzeri womutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika, mumwe chete akabva kuSouth Africa uye mumwe wacho akabvawo kuBotswana. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 6440, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro wakare. John Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 36,123,000. Vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvishanu 1,055,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvitanhatu 7,726,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu kana kuti 215,000. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation, zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko dzekuve nhengo dzeNational Assembly ndiMuzvare Kupe, Yuvoni Musarurwa, Lindani Moyo, January Sauke, munochinzwa memory, Sivandalazwi, na Sipomo Kone, vatora miko mudare Senate, ndia amai Dorothy Maureen Jovu, vapugen Kalipani, amai Tamani Moyo, amai Gertrude Moyo, vapini Odenga, Chief Jovu, Nomalanga Kumalo, na Teti Chisoro Chengwe, vachitaura mushure mekutora miko muzvare kupe vati vauya kuparamende kuti vazoshandira nyika.
Nasi ndinofara kuti ndauya kuparamende because tauya kuti tiuye kuzoshandira mhuri yeZimbabwe, kuti mhuri yeZimbabwe iwane mabasa, vewane chikafu, vewane mvura yakachena, vewane zvipatara nezvikoro kuita kuti vana vekwanise kuti vaende kuzvikoro. Basa reparamende nderokuti vanhu vauye kuzoshandira vanhu, saka tauya kuti tiuye kuzoshandira vanhu, toda kuti vanhu vawane bundudzo munyika yavo.
Mutauri wamuzvare kupe vapogen avo vatora mhiko kudare Senate vati vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vaone musiyano pakati pavo nenhengo dzakadzingwa mudare.
Vanhu vanofanira kushanda zvekuru kuti vanhu kumusha ikoko vaone maresults nemaadvantages nemadividends ekuti pane manew members of parliament kubva kuMPCT, saka pafanira kuita difference. Saka we are feeling that way and we accept that responsibility.
Senator Denga vati chiitiko chanhasi chagadzirika zvakange zvakanganisika mubato ravo patavabvunza kuti vanonzwa sei nevamwe vanhu vanoti vapinda muparamende nenzira isina kunaka. Vadenga vati ivo pachavo vanokodzera kuva mudare iri nekuti vakashanda zvakasimba musarudzo dza2018.
Aiwa, vangadaro zvavo, asi mavhoti avari kutaura nezvavo indira ndiri provincial chairman kumasvitsa. Ndini ndanga ndiri the chief campaigner for the party kumasvitsa. Saka mavhoti akawanisa mumasvitsa notaridza kuti pane contribution yangu sachairman weprovince.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vashora zvaitika nhasi vachiti havazvicherechedzi.
Tisu vana vaZimbabwe hatisi kuzocherechedza kana kuremekedza zvaitika izvi. Zvinhu izvi ndo zvinofanira kunge tichizvimisa kuvana vaZimbabwe kuti zvakano chiitika, nekuti vanhu ava vanhu vada kutitora sevanhu vasina basa vachizvira sende ivo ndomafesitii enyika yaZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kupinda kwaita muzvare kupe National Assembly kwave kuita kuti vasarudzwe nebato rave kuve mutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Pane rinyore kuperwa kuti MDCT inogona kugara pasi nezanu PF poitwa mushandira pamwe senzira yekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange hazvo tisina kunzwa divira muzvare kupe panyaya yemushandira pamwe uri kutaurwa uyu, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti bato ravo rinoshuvira kuti upenyu hwemunhu wese huve nani muZimbabwe sezvakamboitika munguva yehurumende yemubatanidzwa, zvichitevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, mushakabvu Robert Mugabe pamwe navaArthur Mutambara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo vakafanira kubata chigaro chemutauri webato iri vaPatrick Chinamasa vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mune imwewo nyaya, mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda avasisa kuti apo gore rave kupera pane nhengo dzedare ravo 142 dzisati dzanyorera kuti dzipiwe mari yekusimudzira matunhu adzinomirira yeConstituency Development Fund. Mari yeCDF inopiwa kunhengo 210 dzinovhoterwa muNational Assembly, uye Advocate Mudenda vati kunyange hazvo mari iyi iri shoma, imari inogona kubatsira pabudiriro yematunhu. Mubhajeti yegore rino, constituency yega yega inofanirwa kuwana zviuru 200 zvemadhora emuno yekuitisa mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa emuBuruwayo nezuro akapisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovhu, achiti vanhu ava vagere mupurazi iri zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 papurazi reBadminton Farm kunyamandlovhu nezuro masikati, takaona dzimba dzine chitsama dzakavakwa nemapango neuswa dzichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achishanda pamwe nehofisi yaDeputy Sheriff. Asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve papurazi iri. Mumwe wevakapisirwa musha wavo, Ambuya Sihle Hadebe, vakati vakatanga kugara papurazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu vachipisirwa musha wavo. asi vakatidza kuti havasi kuzobva mupurazi iri.
Hanzi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu, asi isu tinoziva kuti nzvimbo ndeyedu, ndeyehurumende. Tinoda kuti tibvise nehurumende apa, haikwana mumwe munhu auye pano kutotibvisa isu. Iye ndiye anotibvisa pano, kana ane mubhobho wake ngauye atiuraye isu tiri pano, ativi pano.
Mumwe mugari amailindi wesvanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo, vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara.
Rauya mapurisa makuseni azochisa musha wangu, so handina ndaa yokugara. Ndokugara kumusha sandainza kusipaya kuti ndigare ndirare navavana vangu. Ndogara panapa kupera kuze kurume kuti ndevasisanga.
Mumwe mugari vafanwel Dube vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo.
Vasvika vabisa imba yangu nempasha dzangu, ndandine trousers rine 700 rands. Zvandirwadza.
Vadhuve vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto eZipra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
Iwa wandaring kuti munhu uyu ari kupisira vanhu nzvimbo, kuti ari kuklema kuti lendi iyi ndeyake, akaripiwa nani lendi yacho iyoyo? Because land in the government. Plus, there are but a final development are going to munom. It's more than 5,000 hectares. Moon one. A cool knife in one thing through the owner. Bush all over. We're wondering what was happening.
Purazi Badminton ironzi nderava Lukusiziva riri makiromita makumi matatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura mazana mana dzinogara mupurazi iri dzinoti dzakagariswa mupurazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi dzichiramba kuti purazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vo vaSiziva sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra 2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri, asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela ava vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudisoffice kuti purazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now the gazette is still there. I see they still pursue the issue kuti nzvimbo iyi ndeyavo, asi magovernment papers avana.
Rimwe remagweta ari kumirira vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected, unokwanisa kumhanya kudare neyatoti iyo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuwikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa ePumula Police Station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vaSiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapi venhau.
I'm sorry, I can't comment on that. Apparently, it was not the police who came down safely as the sheriff of the court came down the demolition.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nhasi manheru nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Gakava pakati pavaPence naAmai Harris riri kuuya panguva iyo mutungamiri weAmerica pamwe nevamwe vavanoshanda navo kuWhite House vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vanoti gakava pakati pavaviri ava rakatarisirwa nevazhinji kuti riburitse gwara reAmerica panyaya dzezveupfumi, nyaya dzerusaro raganda pamwe nechirwere cheCOVID-19. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Chipo Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti Tichaona nyaya hii sitaurwa hile. Tichaona kutihivo mtungamiri wenyika nebuno ba Donald Trump vaka nziwo vaka abata zubiriki.
Nona kutihivo hili ya umuru. Not just you over Trump, but hivo kwa mchiti ni 18. Vanushanda na u vaka abata COVID. Pa hivi ni kutaruzo kwe human justice. Tika ni kuti COVID ya wa mumba chukumati COVID ya wa mumba maivo wa Trump na hapia.
Takatarisa kunyevacha vota pasaruti iri. Munotarisa kuti vavira vanofanira kunge vachinyanyo tarisa zvipi kuti vakwezvi vavoti vacha.
Iyo nauye ikonomi.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare vari kuMassachusetts naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India iri kuvaka zvechimbi chimbi migwagwa yayo pamiganhu neChina zvichitevera kunetsana kwemauto enyika mbiri idzi. Uko kwakatanga muna Chivabvu uye kuri kuramba kuchienderera mberi. Migwagwa iri kuvakwa neIndia iri kubatanidza mizinda yemauto uye ichaita kuti zviite nyore kutumira mauto nezvombo kudunhu reRadakh mumakomo eHimalaya. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika izvi. Zvakatotanga kare kuvhota zvichishandisa posho uye vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuvhota chero nguva kusvika musi wa3 Mbudzi. Vaimbo vemutevedzeri womutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutsvaga rutsigiro mudunhu rakakosha reFlorida, ukowo mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vachiri kubatikana nechirwere cheCOVID-19 vari kuvimbisa kuti vachange votsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera. Zimbabwe yakazivisa nezuro kuti yave kubvumisa zvizvarwa zvayo kubuda munyika zvichitevera kuvharwa kwakanga kwaitwa nyika muna kurume nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaziviswa paTwitter nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti chisungo ichi chakaitwa nedare remakorokota. Nyika zhinji dzave kubvumidza vanobva kune dzimwe nyika kana vaine magwaro anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19. Vaka veni kwa chigwere che COVID-19, vaka wanikwa wasina chigwere ichi. Kuchiti uo, zimwe nyika. Zino tipa msorope gwaro iri, mshanyi anufani ruwako veni kwa zakare munyika izozo. Sachi garo vi komiti ya paramende inoona nezwe kujidza nane zimwe nyika, vakaindi nesparadza, wanoti hurumende ya toradano iri, nekudakwe kuderera kwe vanu varikubatwa nechigwere ichi, uye wokuti ipe mukana kuvanu angadai vakanga vakavharirwa munyika, nekudakwe mutemo. Vanoti hurumende ya toradano iri, nekudakwe kuderera kwe vanu varikubatwa nechigwere ichi, uye wokuti ipe mukana kuvanu angadai vakavharirwa munyika, nekudakwe mutemo wairambidza kufamba famba kwe vanu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandembiri weStudio 7 navaparadza.
Chaunofana kuziva ndechekuti iye zvinezvi tavane masvondo maviri here kana matatu tisati tawana kuti pane ashaya afa. Iye zvinezvi tine vanhu 228 vakashaya, ndo chete vakashaya pari zvino. And vakararama pachirwere ichi i6000 something. And vakabatwa nechirwere ichi 7000 something. Saka iye zvino dzatinoti muchirungu active cases i1300. Saka hurumende pari zvino iri kuongorora kuti ione kuti zvakakodzera here kuti vanhu vedu vachifamba. Saka vakabvumira, vai varobvumirwa kuti vaende. Chaunofana kuziva futi ndechekuti tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zviri kune dzimwe nyika, zvakanga zvadzoka kuno kumusha. Saka izvo vakuda kudzokera kwavakanga vari ikoko kuti vanotanga mabasa avo, nokuti ikoko makambani akanga avharwa. Saka hurumende iri kuti vanhu vakadaro nevamwe varikuda kunoenda mabhizimisi varikuda kuenda, munokwanisa kuenda henyu kana muchibvumidzwa kunyika dzamunenge muri itodzo.
Vakawanda vari kuchema nekusavhurwa kweboda reBeit Bridge kuti vange vachikwanisawo kuenda vachiita mabhinda uko nemabhizimusi muSouth Africa. Zvii zvamungataurawo sekomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika?
Panyaya yekuti vanhu vayambuke nepabridge reBeit Bridge, pari zvino panofanira kunge pane chibvumirano nenyika yeSouth Africa kuti tavhura isu nyika yedu. Saka zvizvarwa zveZimbabwe uya henyu vanokwanisa kuuya, asi pari zvino izvozvo hazvisati zvaitika. Saka Zimbabwe haikwanise kuti ivhure border kana South Africa isati yavhuma kuti border racho ngarivhure. Saka chibvumirano chinofanira kutoitwa pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe, ndokuti isusu vanhu vedu kunyanyanyanya madzimai anoda kunotenga nokutengesa nevamwewo vanoda kushanya kuenda kuSouth Africa vane hama dzavo vanoda kuita sei. Zvese izvozvo zvichaitika kana mabvumirana senyika South Africa neZimbabwe zvabvumirana.
Asi takanzwa South Africa ichiti yavhura migano yayo, sei Zimbabwe isina kubva yangotorawo danho iroro?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakawanda vakapinza chirwere checorona muno munyika vaibva kuSouth Africa, vaibva kuBotswana. Saka isusu tega muno mumafigures edu akangari mashoma. Saka ivavo vakabva kuri avo ndo vakanga vane chirwere ende vaibva kuSouth Africa vaibva kune dzimwe nyika dzakanga dzaane chirwere ichi. Ende iye zvino chirwere ichi kuSouth Africa hasisachapera. Ende vanhu vakawanda vakashaya kubva kuSouth Africa vakafa nenyaya yechirwere ichi. Saka isu hatingamhanyi nekuti South Africa yavhura. Aiwa kwete, isu tinoona zvatiriwo muno munyika nokuti tiri nyika ka, hatisi province yeSouth Africa ka. Saka tinoitawo zvedu zvinoita kuti nyika yedu itifambire zvakanaka.
Asi pane tarisiro here Honorable Paradza yekuti hurumende ivhure migano iyo ine kukasika?
Hurumende inotovhura maboda ayo kana dzimwe nyika dzakatitenderedza dzisatiki dzati dzaakuvhurawo ndokuti tivhure maboda. Kana pasina izvozvo chibvumirano ichocho, hurumende haikwanisi kuti ivhure maboda nokuti vanhu vedu vanenge vachienda kupi? Nokuti vanenge vachirambidzwa kunyika idzodzo. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine vanhu vedu vakawanda vakabviswa South Africa, vakabviswa kuBotswana vachizodzokera kunyika dzenyu, vakauya tikavachengeta munomu vakawanda izvozvi, ende vamwe vanga vari maboda jamba. Saka hazvikwanisiki kuti isu pachedu tega tivhure maboda dzimwe nyika dzakatitenderera dzisina kuvhura maboda. Totofanira kuti achibvumirana sesadiki, ndozvazvinofamba zvichiti.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakindness paradza, vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanasikana vakawanda vari kuroorwa vasati vabva zera, zvichikonzerwa nekuoma kweupenyu. senzira yekuderedza dambudziko iri. Vanoita zvemitambo werugby kumanikaland vavaikukurudzira vanasikana kuti vapinde mumutambo uyu muzvikoro. Izvo zvave kupa kuti vakawanda vavo vakwanise kupedza chikoro. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Achigara weManikaland Rugby Board vaJosiah Borerwe vanoti sangano ravo riri kuda kunyatsoshandidzana nezvikoro kuvandudza mutambo uyu, uyo vanoti unobatsira vanasikana kuti vasaite misikanzwa inozovapinza muna taisire vamo.
SeManikaland Rugby Board tiri kuda kuendesa rugby kuma primary schools nekuma secondary schools. Nekuti isu SeManikaland Rugby Board takaona kuti mazuva anaya sport haichangotambirwi kuti vana vangomanye chete. Yakugadzira mabasa kuti vano vashande. Yakupromota tourism, yakuita kuti vana vaite maambassadors, iri kuita kuti vana vabve kuma drugs nekukasika kuroorwa, iri kuita futi zvekare kuti vana vasaite zvirwere nekuti vaite engaged. Saka tinokumbira zvikuru sebazi nenash watitaurire maparameters.
Vaborerwe vanoti Manikaland Rugby Board iri kushanda nezvikoro zvinosanganisira Sahumani Secondary School iri kunyanga, Mutare Girls High, Dangamvura Secondary nezvimwe zvakawanda. Sangano Replan International noti gore rapera uwandu hwevanasikana vari kuroorwa muZimbabwe vari kuroorwa vari pasi pemakore 15 wakawedzera gore rapera, uye imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe Multiple Indicator Cluster Survey inotiwo madzimai anodarika zvikamu 32 kubva muzana kana kuti 32% akatiwo ainge aroorwa asati asvika makore 15. Sangano reSave the Children rinotiwo pasi rose riri kutarisira kuti vanasikana vanodarika zviuru 500 vacharodzwa gore rino nekuda kwenhamo yaunzwa nechirwere cheCOVID-19. Asi kumanikaland mutambo werugby wave kushandiswa kudzivirira dambudziko iri. Mumwe murayiridzi wemutambo uyu muzvare Lin Bandi vanoti vari kuona mutambo uyu uchibatsira kwazvo vanasikana.
Kutamba nevano vekusahumani vakatanga kuona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. I was part of the team yakaenda kuma National Youth Games muna 2018. Takaenda neabout 7 girls dzatakabva nadzo kuno kudzadzidzi kusahumani. Even kwana Harare chaivo vakarova nehana vachiona vana ivava vachitamba, and from there vakanga vakutoenda kunotamba kudairy board kwese.
Tina Ncove uyu ane makore 10 mumwe vanasikana vanotamba mutambo werugby kwamutare achitambira zvakare chikwata chenyika anoti kubva paakatanga kutamba mutambo uyu achiri kuchikoro mugore ra2018 haana kuzombocheuka shure uye wamusimudzira upenyu hwake.
Rugby unoona zvinhu zvakawanda and unopreventa futi zvinhu zvakawanda. Unoprevent like ma early marriages, unomapreventa like ma taking my drugs kuma streets, unozipreventa izvozvo. Then unoano experiment because rugby game really smart, unovhura brain because game rauti munhu ungakwanisa kuchivhura brain dzako.
Sahumani yakatanga kuenda kumakundano epamusoro Dairy Board Schools Rugby Festival muna 2017, uye vanasikana vakawanda muchikwata ichi vakasarudzwa kuti vamirire nyika. Mutambo werugby kuvanasikana munyika uchiri kusimukira zvishoma nezvishoma, sezvo kumashure wainge uchingonzi ndiwe vanakomana chete uye uchitambwa muzvikoro zvepamusoro zvemumaguta chete. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika 10 vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubruwayo anopisa misha yevanhu vakagara patsva mune rimwe purazi rekunyamandlovu achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.